Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuAmerica vatanga kuvhota nhasi. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vavhota kuFlorida asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vavari kukwikwidzana navo vakatovhota kare kuCalifornia. Kwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti kudiwe nesarudzo idzi. Tichakupai zvizhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kuvhota muAmerica nhasi kuti vasarudze mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives. Vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika ndamai Kamala Harris vebato reDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munikamwe kadoroba kanonzi Dixville Notch kuNew Hampshire kane vanhu vatanhatu chete vatsigiri vebato reRepublican Party vari vana uye vamwe vanoti havana bato ravakarerekera kana kuti maIndependence vari vaviri kane tsika yekutanga kuvhota pakati peusiku. Mune zvabuda musarudzo idzi amai Harris navaTrump vaita mangange sezvo vose vawana mavhoti matatu. Mutevedzeri wavaTrump, Senator J.D. Vance, vavota mangwanani kuCincinnati, Ohio. VaTrump vavota kuPalm Beach, Florida. Amai Harris vakatovota kare vakatumira vhoti yavo kuCalifornia. Mamwe matunhu akawanda atanga kuvota nenguva dza7 mangwanani, asi mamwe atanga kuvota nenguva dza5 mangwanani, mamwewo achitanga nenguva dza10. Matunhu akaita seIndiana neKentucky atopedza kuvhota nenguva dza6 manheru ano. Vapedza kuvhota nenguva dza7 vanosanganisirawo vari kuGeorgia, Virginia neFlorida. Matunhu achapedzera kuvhota iHawaii inopedza nenguva dza12 mangwanani uye Alaska inopedza nenguva dza1 mangwanani. Musarudzo dzemuAmerica anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika haasi munhu anenge awana mavhoti akawanda sezvinoitwa munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Mavhoti emuAmerica anowanikwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vari mudunhu. Semuenzaniso, anokunda kuCalifornia anopiwa mavhoti kana kuti electoral votes 54. Anokunda kuTexas anopiwa mavhoti 40 kana kuti 40. DC, Alaska nemamwe matunhu ane vanhu vashoma ane mavhoti 3 chete kana kuti 3 electoral votes. Matunhu ose abatanidzwa ane mavhoti 53 kana kuti 538. Anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti 90 kana kuti 270 electoral votes. Vanhu vachingopedza kuvhota kuverengwa kwemavhoti kunobva kwatanga. Vanhu vakanyoresa kuvhota muAmerica vanosvika mamiriyoni 100 kana kuti 170 million. Nepfenyuro dzeReuters neIpsos dzinoti zviri kubuda musarudzo zviri kuratidza kuti amai Harris vari kutungamira kumadzimai nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 12%, uku Trump vachitungamira kuvarume nezvikamu 9 kubva muzana kana kuti 7%. Blessing Zulu, VOA News, Washington DC.
Tinotenda Blessing. Tichiri panyaya sarudzo iyi, regai timuenda kudunhu reTexas kune mutoro wenhau Evans Zininga. Evans, uri sei?
Ndakasimba mukoma Jonga, makadiwo ini?
Aiwa, ndiri mupenyu. Nezuro wakafamba uchiteera nzvimbo dzanga dzichazovhoterwa nhasi, tichinzwa uchichema, waichema kuti kuri kunaya mvura yakasimba. Nhasi kwakamira sei?
Yamuka ichinaya mangwanani, asi kuzokwira kwezuva iko zvino yakamira iko zvino izvi. Saka vanhu vari panze, tiri panze, ndirikutotaurawo nemi ndiri panze izvezvi. Zuva ratobuda, tiri kuona vanhu vari kungopinda nekubuda mudzimba dzokuvhotera pandiri pano iko zvino.
Izvi zvamakwanisawo kuona sevatori venhau pane zviri kuitika munzvimbo dzamafamba?
Chandanyanya kuona ndechekuti vanhu havana kunyanya kuwanda kubuda kwavari kuita kuya kuzovhota. Tanga tichibvunzurudza mangwanani vanofambisa zvesarudzo, tichiudzwa kunzi chikamu chinosvika 50% pakati nepakati pevanhu vakanyoresa kuvhota mudunhu rino rese reTexas vakatovhota kare neurongwa huya hwaiitwa hweearly vote. Saka vasara ava havana kunyanyowanda kuti vanganetseke kuwana mukana wekuvhota chero kunze kuchimbokanganiswa nemvura.
Vanhu vari kutarisira kunge vachivhara kana kuti vachipachivharwa nguva ipi pari kuvhoterwa?
Kuno kune nguva mbiri nekuti dunhu reTexas rakakura zvakanyanya. Saka rimwe divi riri munguva yakasiyana nerimwe neawa imwe chete. Saka vamwe vachavhara na7, vamwe vanozovhara na8 manheru nguva ichagumisirwa kuvhota.
Totarisa hondo hombe inonzi iri pakati pevari kukwikwidzana pachigaro chekuvesenata muTexas, vaTed Cruz veRepublican Party navaColin Allred veDemocratic Party, zvakamira sei?
Pane basa ipapo mukoma Jonga, nekuti vari kutaura kuti vaTed Cruz sekuziva kwenyu vakambomhanyirawo vachida kutopinda panyanga chaipo pekuva mutungamiri wenyika muna 2016 pavakakwikwidzana navaTrump vakakundwa paya. Kuno vari kutarisirawo kudzokera mutemu yechitatu. Zvotiwo ava vaAllred vanonziwo kubva mugore ra1988 vachingoshingirira kupinda panzvimbo iyoyi kusvikana nhasi. Saka pane makakatanwa makuru chaizvo nekuti vebato remaRepublicans vari kutiwo tinoda kuramba takabata chinzvimbo, vebato remaDemocrats vari kutiwo chero Texas isiri swing state yayo asi vanodawo kupinda pachigaro.
Totarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu iri, pane zvamakwaniso here kubata muchinzwawo kuti nhasi vakwanisa ngo vachienda kunovhotawo zvakadii?
Handisati ndaita vekuona nameso, asi ndine vandataura navo parunhare vari kutaridza mufaro wekuti vakwanisa kuzadzikisa shuviro yavo. Izvozvi ndichibva pano ndiri kuenda pamwe pari kuvhoterwa pane imwe mhuri yekumusha zvakare yekuZimbabwe, vatichanoona vachikanda mavhoti avo musha wese, baba naamai nevana vese vari kuenda kunovhota panguva imwe chete. Saka zviri kutaridzwa kuti vana veZimbabwe vari muno vane mukana wekuvhota vanenge vari kutaridza chido, vari kubuda vari kuenda kunokanda mavhoti avo musarudzo iyi.
Tinozwa kuti mukaka wakachena, asi dzimwe nguva unowanikwawo kame kadonhwe kanozobviswawo nekamuti kunza ichi ndo changa chakukanganisa kusvibisa mukaka. Pane zvaungatiwo here zviri kunyunyutwawo nazvo musarudzo idzi kana mugadziro wesarudzo?
Handangoona chimwe chete vanhu vandataura navo vanga vakapfeka makepesi akanyorwa kunzi Democratic Party kutaridza kuti vanenge vanorerekerawo kudivi rekwaamai Harris. Ndo vanga vachingoti pane vanhu vari kusiyiwa vachipinda munzvimbo dzekuvhotera vakapfeka hembe dzakanyorwa kunzi Trump zvavanoti izvozvo havana kufara nazvo. Kunze kwaizvozvo handina zvimwe zvandaona zvandingati vanhu vanga vachinyunyuta nezvazvo kana kuchema nezvazvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans.
Ndatenda.
Nepfenyuro yenhau ye Associated Press inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri kana kuti 82 million vakavhota kare sezvo mutemo wenyika yeAmerica uchivabvumidza kuita izvi. Vanhu vanokwanisa kuita zvekutumira mavhoti avo kana kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vavhote. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine ugaro wemuAmerica unochibvumidza kuvhota kana kuti citizen chinogara kuVancouver kuWashington State muno muAmerica muzvinafundo Gladys Muyambo vanoti vakatora mukana wekushandisa posho pakuvhota svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ini ndakavhota uri musi weSunday, musi wa27 October. Izvi ndakangoitawo choice because kuno unowana mukana wekuchiudza kuti unoda kuvhota sei. Unoda kuvhota musi wekuvhota here? Unoda kuvhota panonzi voting period yavhurwa here? Saka inini ndakatora mukana iwoyo kuti ndikurumidze kuvhota nekuti ndanga ndisingadiwo zvangu zvekuenda kumira paraini ndichivhota, number one. Number two, ndaida kuvhota in the comfort of my home. Verengera kune chibhuku chinouya chinenge chakatora maprofiles evanhu vese nhengo dzese dzekuvhotirwa.
Maiwanikwa muchisarudza mahofisi api neapi tichisanganisira mutungamiri wenyika paballot iri?
Kubva kumutungamiri wenyika kusvikira kumutungamiri westate kusvikira kucouncil, zvese izvozvo zvakanga zviri paballot. Saka changa chitori chibhuku chekuti unongotogara uchiverenga. Saka ndaida kuzviita ndakazvigarira mumba mangu ndakadekara. Zvinongonakidza kungoti unovhota uchivhotera paunoda, usina zvekunzi wavhotera ani, wanyika chigunwe here, pasina kunzi wamboenda kumusangano here kana kuti wambudii. Just that peace of mind yekuti uri kungosarudza munhu waunoda kuti aite judge wemustate menyu, waunoda kuti apinde kuva mutungamiri wenyika, kwavaunoda kuti vakumirire semastate representatives ako. Zvese izvozvo anokumirira kucongress ndiani, uchingozvifungira uri wega kuti ndiani wandafarira, ndiani wandinoda, ndiani anomirira kodzero dzangu, ndiani anomirira zvido zvangu zvandinoda inini pati zvangu ndisina kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kunzi vhotera nhenge.
Mungati imi vanhu vakawanda vakawanikwa vachiita zvekushandisa posho here kwamuri ikoko?
Kuno kuNorthwest kwatiri ndisinganyatsoziva zvangu kuti vanhu vari kubuda vakawanda sei, asi regai ndingotsanangura ndichiti pandakaenda kunodrova ballot rangu inini ndakaenda kunodrova padrive through. Ballot box rinenge riripo, riri papublic space, riri pabus station. Saka pandanga ndiripo papasina hapo queue, asi vanhu vaingoita drive through. Ndofunga ndakasvika pachitongobvawo imwe mota. Inini pandanga ndakubvawo pane imwe mota yanga ichitouyawo kumashure kwangu kuti vaise ballot ravo. Saka kuti ndizonyatsoziva kuti vanhu voter turnout yakamira sei handinyatsoziva.
Vanga vari muzvinafundo Gladys Muyambo vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuVancouver kuWashington State muno muAmerica. MuAmerica mune matunhu manomwe akakosha zvikuru musarudzo yemutungamiri wenyika anove ndiwe matunhu akatarisirwa nevakawanda. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania neWisconsin. Ongororo dzose dzakaitwa dziri kuratidza kuti mangange pakati pavaTrump naAmai Harris. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison kuWisconsin, Amai Lucy Ndongwe Chikowero, vanoti vanhu vazhinji vari kubuda neuwando hwavo kunovhota mudunhu iri. Ngatinzwei vachiita hurukuro naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Kuno kuWisconsin vanhu vari kuvhota chaizvo. Vanhu vakatanga kuvhota pane iya inonzi early voting, malines anga akakura asi vanhu vachivhota vamwe vachiita zvemamailin ballots, but hanhasi ndiro zuva racho chairo chairo rekuvhota. Saka vanhu vari kubuda vachienda mabasa mazhinji kwakasanganisira nekwedu. Vanhu vanotopuwa time yekunzi 3 hours dzekuenda kunovhota dzinenge dziri paid time off. Saka vanenge vachitokurudzira vanhu kuti vaende kunovhota. Saka ndikona hangu zviri zvinhu zvakanaka kupa vanhu mukana wekuenda kunovhota. Mavhota acho zvakare ari kuitwa murunyararo.
Tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kwanga kuchiitwa nemapato ari kukwikwidza musarudzo dzanhasi, akamira sei ikoko? Takatarisa ivo veDemocratic Party vanotungamirwa naMai Kamala Harris neRepublican Party yavaDonald Trump.
Takanga tanzwa na ni maadverts. Because ipainti mapato ose anga kasununguka kuisa maadverts avo. Pama TV, pama radio. Anyway you can think of, even by YouTube, which I targeted audience. So we are looking forward kuti tuone kuti nasi zvinobuda sei.
Tombotarisa zvakare kuti nzvimbo iyi yamunogara inzvimbo yanga yakatarisirwa zvikuru kuti zvichabuda kubva ikoko. Munganyatsotsanangura kuti zvakamira sei.
Tinoziva nekuti Wisconsin is one of my states, anonzi ma swing states. Kuti munhu ahwine White House anofanira kuhwina Wisconsin. Saka it's a divided state zvekudaro. Zvekuti hamuzive kunowira tsvimbo nedohwe, but zvinhu zvakakosha chaizvo kuti vanhu vese vanga vachienda vanofota. Zvakare kune zvimwe zvikoro ndakatenge ndichiona manheru kwakatonzi no school today, vana vachinzi vaenda kunovhota. Izvino kuti kana wangosvika 18 unenge wakwanisa kuvhota. Saka some of my high schoolers vanenge vatove eligible kuti vange vachivhota.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muguta remadison muwisconsin, amai Lucy Ndongwe Chikowero, vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari muno muamerica. Vateereri, tichange tichikupai nezvesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica mazuva ose pano panhepfenyuro yenyu. Tichange tichikupai nhau pamadande mutande edu eX, Facebook, WhatsApp neYouTube. VOA Studio 7 ndiyo nhepfenyuro yenyu pasarudzo yemuAmerica. Tichakupai nhau dzezvesarudzo mangwana mangwanani kubva na 6:30 a.m. kusvika na 8 a.m. Musakanganwa kuteerera paRadio Live VOA Special Elections Program mangwana. Munenge muina Blessing Zulu na Gifts Dube. Nekuda kwemangange aripo nemaonero akasiyana siyana, vamwe vari kutyira kuti vamwe vatsigiri vanenge vakundwa vanogona kuita zvemhirizhonga. Pakutsvaga rutsigiro pane vanhu vaviri vakaedza kuuraya vaDonald Trump kuPennsylvania nekuFlorida. Vamwe vaityisidzirawo amai Kamala Harris, izvo zvakapa kuti vanovachengetedza vawedzerwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, Pastor Chaka Ngwenya, vanoti sevanhu vemweya vari kunamatira kuti sarudzo ifambe zvakanaka uye kuti vanhu vatambire zvichabuda musarudzo murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuno kuNew York mavhoti ari kufamba zvakanaka, kunyanya zvikuru sei, hapana vari kurovana kana kutukana kana kukwadzana. So it's peaceful. Zvinhu zviri kufamba zvakanaka, so tinotenda Mwari nazvo izvozvo.
Mungati zvii zviri kutariswa nevanhu panguva iyi yavanenge vari kuvhota?
Nyaya hombe inyaya dzeekonomi. Nyika ndo nyaya hombe. Nenyaya yevana yemabhosheni nyaya hombe iyoyo. Ndi nyaya yeLGBT nenyaya yematransgender ndo nyaya hombe dziri kudibetwa. So inyaya iri kunetsa muAmerica iyoyo. But aiwa kuvhota kuri kuvhotwawo zvakanaka. Zvoti tize by mangwana tinoita kuziva kuti president Kamala Harris here kuti ndi Donald Trump. So ndozve kunopa tichikuru ndechekuti vanhu vari kuvhota zvakanaka havasi kurovana, havasi vanogona kutukanavo vachishaudhana vachidini, but hapana ari kurova mumwe, hapana ari kuita violence. Ndo zvandofarirawo zvangu munyika munomu. Hamuna zviyezviya zvokuzopedzera vanhu vaakukwadzana, vakudini vakudini, ivo vatiri kuvhotera vati vakagarzvawo kudzimba dzavo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, Pastor Chaka Ngwenya, vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kuvhota musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe neumwe utungamiri hwematunhu. Nyaya yemamiriro eupfumi hwenyika ndeimwe yezvinhu makumi maviri nezviviri izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichashandiswa nevavhoti mukusarudza mutungamiri wenyika wavanoda. Mumwe muvoti wemudunhu rePennsylvania, Vanik Mada, vanoti chikuru chavanotarisira kubva kumutungamiri upi zvake achasarudzwa nhasi kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika.
Tinoda kuti mabasa awanikwe, infrastructure inge chigadziriswa nenyaya hombe yakanyanyisisa. Zvinhu zviri kudhura, saka vanhu ndiro donzvo rakakura ravari kupusha kusanganisira neniwo.
Mumwe muzvinabhizimusi ane magonyeti uyo atanoda kungoshevedzwa nezita rake rekutanga rekuti David achigara mudunhu reTexas anoti anotarisira kuti sarudzo idzi dzichaburitsa mutungamiri achagadzirisa nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari achiti vamwe vake vakawanda vakatobuda mubhizinesi iri nekuda kwekudhura kwemafuta uku.
Gasi rakasumuka zvekuti kana maprofits ese, most people vandoziva business iri rakatovhara. Vakatodzosera matruck just because fuel it was so up. So gas rakadzika, zvinhu zvese zvodzika, asi gas rakakwira, zvinhu zvese zvokwira.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mudzidzisi paDeVry University mudunhu reOhio muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kunyanga hazvo pakasarudzwa mutungamiri wenyika mutsva nhasi haagone kuzongopinda muhofisi mangwana achisvikoshandura zvinhu chiripo ripotyo.
Handiwo mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika kunyanya kuAmerica. Zvinenge zvinotogarirwa pasi zvotauriranwa uku upfumi hwenyika kunenge kuchingofambira mberi, nokuti upfumi hwenyika chinhu chikuru zvikuru kare zvinoenderanawo nokuti hurumende iri kushanda zvakadii kupa chivimbo kuvanhu vomunyika yatinoti consumer confidence iyai.
Sarudzo dzemuAmerica dzagara dzinonzi dzinobata pasi rose munyaya dzezveupfumi sezviri kutaurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
America is the biggest economy in the world and zvinoitika kuAmerica zvinoafekta zvinoitika muZimbabwe, zvinoitika kune dzimwe nyika. Chokutanga, America is one of the biggest investors. Some American company are investing nyika dzese.
Vachiti kusiyana kwemitemo yeupfumi kana kuti economic policies kuri kushambadzwa nevari kukwikwidzana, amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party, kunorevawo zvakawanda kunyika dziri kuwana rubatsiro kubva kuAmerica pari zvino.
For example, nyaya foreign policy yao, saka zvinogona kuafekta zvinhu zvakaita seaid. Uyewo zvakare even mabatirwo eekonomi akatosiyana pakati pemarepublicans nemademocrats. But chakakosha, America yakaita zvakanaka, yakabudirira, zvinoita kuti nyika dzese dzibudirire. Stability yeAmerica yakakosha. Not just economic stability but even political stability. So we want a stable US.
Amai Harris vari kutungamidza gwara reupfumi ravari kuti ndoravachashandisa kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika, vachiti vachaumba upfumi hunoshandira vanhu vose, kudzikisa inflation, kudzikisawo mitero kumari dzinotambirwa nevashandi vepasi, uye kumutsiridza urongwa hwehurumende yava Joe Biden hwekumutsiridza maindastiri nekuwanisa vanhu mabasa. Ukuwo vaTrump vari kushambadza gwara reupfumi rekuti kana vakasarudzwa vachaderedza inflation kuburikidza nekuwedzera mhando dzemoto, kuderedza mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva, kukwidza mitero inobhadharwa nevemakambani ekuChina vanoda kupinza zvinhu muAmerica, uye kudzikisa mitero inobhadharwa nevemabhizimusi. Zvasara kuti zvionekwe kuti vavhoti vachatevera gwara ripi rezveupfumi pavaviri ava, avanonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi vose vari kurwira kuti upenyu hwezvizvarwa zveAmerica huve huri nani. Vakawanda munyika vari kutevera zviri kuitika musarudzo dzekuAmerica, uyewo vese vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump veRepublican Party nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kufarirwawo nevakawanda munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori wenhau dzekushanduka kwemamiriro ekunze achishanda nesangano reGreen Journal, Watson Makokova, anoti ari kutsigira amai Harris.
Kamala Harris munhu anosapota kana kuti munhu anofambidzana neurongwa hwekuiswa kwemari kunyaya yemachinjiro ari kuita mamiriro ekunze.
Mumwe anoti dai amai Harris vakunda ndimishe uchifamba uyo anoti akabatsirwa zvidzidzo zvake nemuzinda weAmerica muZimbabwe nekudaro anoona sekuti vakatora matomu vanogona kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira madzimai
nema issues anete kuita ne access to reproductive health rotarisira kuti as a democrat and as a woman vanenge vachiuya nema policies anenge achibatsira kuti vakadzi vave vanhu vakazvimirira
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vaOwen Hiwai vanoti mutungamiri weAmerica aripo vaJoe Biden veDemocratic Party vanga vaomba ukama hwakanaka neAfrica uye chingave chinhu chakanaka amai Harris vakakunda kuti vaenderere mberi nebasa rakanaka iri
panguva yaJoe Biden tinoona pane imwe yakamboitwa yavakazoti vambobvisa mamwe masaki mamwe makambani pamademokrats aripo vaJoe Biden vari saka ndopatokuona kuti kana paine madhemokrats tinoona kunge pane elementi yekuti engagement inokwanisa kuimprova pakati pezimbabwe neamerica uye zvese isusu tiri vagari vemuno muzimbabwe teitotarisira kuti ukama hwacho hunge huchiimprova kuita kuti ugari kana kuti magariro edu ange akanaka
asi mutungamiri wesangano rinopikisa relabor economists and african democrats muzvare Linda Masarira vati vari kuda kuti vatrump vakunde
vatrump ndinoda kuti vakunde nekuti ndiye president wekutanga akatungamirira america asina kumbotsika muafrica asina kumbouya achida kupiringishana nematongerwo enyika africa yose saka naizvozvo dai vanga vagona kuina sarudzo idzi voita zvakadarikana neamerica yavo
vamwe vari kuti dai vatrump vakunda musarudzo idzi ndava Timothy Chiminya avo vanozviti king munhu mutapa asi zvisinei zviri kutaurwa nevanhu vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vati hapana chinonyanya kushanduka nekuti vaTrump kana amai Harris vasarudzwa
America yangofamba nechiri chimwe chete kana yakuita zvekudzikidza nezvimwe nyika saka tinongoona sekuti pamwe pangangoitwa kuti pakaita president munyowani kana akasiyana zvinogona kuti njopano nepapo
vanhu vatanga kuvhota musarudzo idzi vaTrump naamai Harris vari mangange ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Baba wevanhu, baba chinogure pastudio 7 mamuka sei.
It's obvious panyaya yeAmerica hazviri pachena Trump unohwina. Kamala Harris haamiri, unotorohwa chete naTrump. Trump uri kutohwina because Trump uri kusapota culture dzemadzinza ari muAmerica. Vana Kamala vari kukurudzira chingochani chaichiya chokuti vanhu varoorane maresben machinchi nezvimwe zvakadaro zviyaizvi uye ndio vari kukurudzira kubviswa kwemimba nezvimwe zvakadaro saka Trump unoita advantage nemukana wezvinhu izvozvo but kuhwina kwaTrump kune problem pahondo yekuIsrael neIran kuhwina kwaKamala futi kune problem pahondo yeRussia neUkraine saka still America ndo iri kukonzeresa hondo pasirino kuti dzirambe dzichienda mberi ichikusvitsira
mamuka sei pano pastudio 7 nevatereri vese kumativi manyika kwamuri ndangoti ndipewo maonero angu panyaya yemaerection atakatarisana nawo ari muamerica pazuva ranhasi rechipiri musi wa5 ndandichitarisirawo kuti dai kuri kuti mari vayaititira zvakanaka mai Harris vambopindavo semudzimai vambobatawo matomu tamboona kuti ndezvipi zvavanotiitira pasires inini ndinoitwawo angoma ndine muno mudhebhe nemugrey hudu
masirasi pastudio nasi ndobataura pamusoro pemaelections ekuamerica avo inoona sekuti dai mai Kamala Harris vakahwina nekuti uyu Trump munhu akambotonga saka kudaramba achingodzikorora achingotonga nokutonga vamwe mukana vozomwanepi saka zvikirana nekumbopawo vanhukadzi vambotonga America yacho iyo zvinhu zvingatikwadza kuti vanhukadzi vamboendawo mberi tichiona zvavanoita
masikira sipa studio 7 apo masikira sipa studio 7 vashamarari haiwa indoti vaTrump ngavapindi vaTrump ngavapindi tiri mhofu kwampumalanga apo
Studio 7, Studio 7, Studio 7, muri sei. Amai Kamala Harris pachigaro, amai Kamala Harris panyanga. Havatore zvavo mazimai avo, havatore mazimai, ngavatore, tatenda.
Soro iwe Studio 7, makadi niwa shamarari mese niwa tereri. Ndini Sifas Masunga. Ndino kumbira wa umosito message yangu ikuna wa Masimba Mavata. Kutiva zize wo. Ndoda wa kutiva zize wo, sinetika kwa Amerika huko koko. Awano ramba wa chingo kukwiza, nezitina maturo, wechuona wano, chingo sumba kunu, wechitaiki kuyo Zimbabwe. Vachingo rohwa nekurawa. Avaona o politics dziri ikoko vanoona were dzakafanana nedzekuZimbabwe. Kune were unofane kuda kwepolitics kuAmerica uko. Toda kunzwawo mhinduro kuna vamabvaza ngavatipewo mhinduro ipapapo. Kuti variyo were vanofa ndiri Sifas Masunga ndabvunza mubvunzo uyu. Ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo vamabvaza.
Tinotenda vateereri anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusuya mwina Sandikile Mhlanga.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7. Ngolwesibili mhla siku-5 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kukankosikazi Kamala Harris nomnumzana Donald Trump, njalo iningi lilokhe livota.
I-popular vote ayivele. It doesn't mean anything in America. And the Democrats, they've won 7 of the last 8 popular votes. Electoral College, yo, eketa yona, umonga me.
Si, shalzi ya ogu nengo kupatela nela lolu keto. Sile ngweti ezgobungula izombo sazwe, abavotayo, labantu makaza.
Mbone nganu Kamala Harris. Nguye oza ngoba, nguye oza pume ngumtu nga meli, welizwe la se meli.
Bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile, njalo abanye lokhu beqhubeka bevota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kankosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owe-Republican Party. Bese kuvele kwavota abedlula izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye i-81 million kusiyafika izolo kuhlelo lokuvota phambilini kokhetho lolu. Khona kuluhlelo olwe-early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela lapho umuntu avota mathupha ukuthi abanye bevote ngencwadi. Izolo umnumzana Trump lonkosikazi Harris bakhankase esigabeni sePennsylvania, sona okuyiso esimqoka kulolu khetho. Bobabili batshengise ukuzimisela lokuthi bazanqoba kukhetho. Uphenyo olwehlukeneyo lubonisa ukuthi ngujikile obhanqa kulaba ababili, ngakho akwaziwa ukuthi kuyowela ngaphindu kuloxakuxaku. Uphenyo lomsakazo we-ABC News liveza ukuthi umnumzana Trump uzanqoba ezigabeni ezinhlanu ezimqoka kwele Melika phakathi kweziyisikhombisa, kodwa weliphephandaba le-Washington Post luthi unkosikazi Harris enganqoba kwezine. I-New York Times yona ithi umnumzana Trump uyakhokhela ngezigaba ezine, unkosikazi Harris ngezimbili, njalo balingana ePennsylvania. Lamhla ntambama eMelika, unkosikazi Harris uzaphatheka embuthanweni wokubukela okwenzakalayo ngalolu khetho esekolitshini le-Howard University eWashington DC, lapho ayefunda khona ngeminyaka yama-1980s. Umnumzana Trump yena uzabukela ukubalwa kwamavoti alolu khetho emzini wakhe eMar-a-Lago ePalm Beach eFlorida. OweZimbabwe oseyisizalwane seMelika umnumzana Gary Tyler Jackson oweTexas olelungelo lokuvota uthi usekela umnumzana Trump. Usinike umbono wakhe ngalolu khetho phambilini kokuvota.
kulomdlalo siyasetshenziswa nje benza ngathi basinikeza ithuba lathi ukuthi sibe ingxenye yokukhetha abantu abangasikhokhela. Lokho ngikutsho ngalesi sizathu. Labo okuzafanele sibe sisiyakhetha kubo abangama singathi ngesilungu ngama presidential candidates. Sabanikezwa ngubani okokuqala? Sabanikezwa yi-system. Sabanikezwa ngabantu okuyiwo ababuso kweqiniso. Hayi labe sabakhetha kusasa umuntu avuke ngomongameli sithi ngiyobusa kakusuyobusayo. Lava ngabantu abasizinziswayo. Ngingathi mina ngidolilwana olentambo ntambo okabe ethibiliswa khangela ngapha khangela ngapha vula umlomo ukukhuluma so yimsebenzi wakho. Kungaba kuhle nxa kuyukuthi ngalaba abavotelwayo bakhethwe ngumphakathi bebone izenzo lamakhono abo ekukhokheleni. Ngale ngakithi kwenziwa ngabakhona ngalabo abakithi abantu abaqhathwa yi-system ukuthi bahuquluze. La ngapha kunjalo futhi kodwa i-system singakhohlwa msakazi ukuthi i-system le kakuso yethu, i-system le ibekwe phezu kwamakhanda ethu ngo-1980 eyokuvota besingakwazi lokho thina. Ukuvota angiboni mina kuyinto engathi inikeza abantu inkululeko, basithengisela lokho abakuthi bona phecelezi ngesilungu i-democracy. Kodwa i-democracy yakhona iyasilethela abantu sithi khethani phakathi kwalaba, kakusithi thina esithi nxa sihamba lapha kuma-communities ethu sibona ukuthi hayi uzivanyana ulolwazi nalokho, uzivanyana ulesiphiwo kulokho, nguye ongasikhokhela la, nguye ongasenzela lokho. Okwakhathesi ngathi sebesifuqele ekhoneni, uyabona. So usukhetha ukuthi yikuphi okubi okungcono, ngoba bonke laba bantu phela akusuko bantu esiyithi esibacele ukuthi basenzele okuthile, sibona izenzo zabo sinikezwe yibo. Ngakho-ke asila choice phakathi kwalaba, sike sikhethe ongathi ungconywane. Nxa nganikeza isibonelo, mungabuza mina, mina yami ivoti kangiyifihla akusongifihlo, ivoti yami akusosecret, ngile lungelo lokuyifihla, ngile lungelo lokuthi ngiyisakaze ngiyipublish. Eyami ivoti iza kuya kuTrump. Nansi isizathu, uTrump ekubuseni kwakhe kasizange simbone gijigijima ngaphandle kweMelika ephathisa kumawosi. Uthethe imali wayisebenzisa la ebantwini baseMelika. Ungananzelela abantu balala ngaphansi kwemigwaqo la, kodwa uhulumende njengamanje uyaspenda over 10 million a day ngaphandle kuzimpi ezingelani leMelika. UDonald Trump ungananzelela ikakhulu ku-African diaspora deported less people, waxotha abantu abalutshwana kakhulu okudlulela imthanda kakhulu u-Obama. Konke khona lokhu kalikhulumi ngakho. Indaba enza linakekele abantu abanjengabo Kamala. OKamala bakhuluma ngendaba zokukhipha izisi ngokusemthethweni. Kakusisizinga lutho lokho. Njalo kaku-addressi udubo esilalo. Ngaba addressa udubo mpela. Nga bakhuluma nge-issue of immorality. Ezagwema ukuthi abantu kube lokuzithwala kubese. We cannot prioritize that, silambile. I-economy ingasebenzi kahle. UKamala nxa usiza ngeze economy, hayi. Ngibona ngathi siyabe silahlekile nxa singavotelanga. Yikho ivoti yami isiya kuTrump. Ngoba ulesifiso sokukhulisa amankampani alapha lokuthi abantu basebenze, njengoba sibonele nge-track record yakayenzileyo ebusa.
Lowo ngumnumzana Gary Tala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obexoxa ecingweni lo Ivan Sininga weStudio 7 eseTexas. U-Ivan uphinde waxoxa lo mnumzana Feston Jassy oweTexas, yena othi usekela unkosikazi Harris.
I-election ngiyayibona kodwa amboni ukuthi bakhuluma ngathi thina abantu base-Africa. Khuluma ngezinto ezokuthi thina angiboni ukuthi kusinceda ngani abakukhulumayo. Ngabe kuthiwa ngiyavota, ngicabanga ukuthi benza votela uKamala Harris. Kodwa nje ngile mbuzo eyami, and eyami imbuzo i-agenda ukuthi usiphatheleni. Ngiyambona ukuthi siyakuzwisisa sibili, but mina e-America hayi ni-right kude khaya. Usiphatheleni, what's your policy? Singakhuluma ngendaba ze-immigration, especially la most of the time abakhulumi ngathi bazikhuluma ngabantu be-South America. Thina nje siyaphunguba nje esivunguvuku sakhona nje sesibula. So on that one it's hard ukuthi ngithi kuzangitshintsha ingqondo yami one way or the other. Although ngiyabona ukuthi no uKamala Harris ungani ulama-ideas. IZimbabwe I don't know ukuthi ingafundisani i-America, but IZimbabwe the one thing engifisayo ukuthi ngabe iZimbabwe iyafunda ukuthi abantu singaphilisana but akumelanga sizondane ngoba the way engiyibona ngakhona you definitely need conservative ideas and you need liberal ideas because when the liberals go too far bengadini but too left lapana but the problem with Zimbabwe umuntu engathi uvotele u-ED emondeni yakhe utshamisa sokungusatan and vice versa but then ungawucabanga kuhle like lento leyo yokuthi uzeukuthi abantu bayachaywa bayenzani bayenzani you know at the end of the day how do you know ukuthi awuchayi muntu ozasilethela i-cure ye-cancer kusasa and wena ucabanga ukuthi uchaya umuntu lowo kanti uchaya ilizwe lonke.
Lo ngumnumzana Festan Jasi owe-Texas obexoxalo Ivan Sininga we-Studio 7. Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lwemelika uTabo Kancube we-Studio 7 uxoxalo olandela izombusazwe wemelika umnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga ngangithwala iqakathekile ngoba abaningi besesimelele lona lelo langa ngoba siyakwazi ukuthi sonke besesidinwe ngokufonelwa lokubona ama-commercials ama-advertisements ku-TV lama-radio kungakwanisi ukulalela wona lowa ama-devices kungela advert or i-promotion ka-senator, state race, presidential lani every 30 seconds. So hayi okwanamhla abantu sebevota abantu abaningi bajabula ukuthi ilanga langikhona selifikile.
Kungakhangelelwa ukuthi impumela ingaqala ukuphuma nini nxa sikhangela obekusenzakala kuminyaka edlule.
So namhla impumela sizayibona ngabo 8-9 khonapha ukuthi kuyabe sokumenjani ngoba siyakwazi ukuthi ama states amaningi avala ama balloting boxes kuqala ngo 8 ma Eastern time zone but eKentucky le Indiana bavala ngo 6.
Mr. Mringayi lingasichazisela ke ukuqakatheka kwempumela ye popular vote njengoba ke umongameli welemelika ekhethwa nge-electoral college engakhethwa ke ngokuthi uvotele ngabantu abaningi.
I-popular vote hayi vele it doesn't mean anything eAmerica and ama-democrats they've won 7 of the last 8 popular votes so electoral college yiyo ekhetha yona umongameli welizwe so yikho kwakuqakathekile ukuthi ama contenders lawa ababili uNkosazana Harris and umnumzana Trump bahambe khona awungani kwakulama electoral votes amaningi. I-state esikhangela yonke sonke iPennsylvania umuntu ozanqoba iPennsylvania kukhanya ngathiwa uzathatha iWhite House ebe nguye umongameli welizwe.
Lo umnumzana Tim Moringayi olandela izombusazwe njalo ohlala e-Ohio khonapha eMelika ubesecingweni noTabo Kancube we-Studio 7.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lwemelika umsakazi wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lwemelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siloke sikukhetho lwemelika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda uxoxele izizalwane zeZimbabwe ngalolu khetho ezibalisa omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngabutho Moyo kanye lonkosikazi Cynthia Dlamini.
Asibanda, amachono Na ngokubona kwami sibili mbone ngani awu Donald uTrump yathatha. Trump is winning this one because according to me this lady came in late and replaced Biden lapha. So I think all the swing states okay ngani ngama-conservative, amakhiwa ngama-conservatives. So uTrump will take that. So my gut feeling is why uDonald Trump is winning this one, Putwana. Ayikho kukhona. Ube lelangelisi.
Ya laphana kunzima mfowethu phansi phezulu akwazakali ukuthi uzahamba njani. Kodwa ngibona ngazangathi hayi indoda leyana trumpet iyayiblowa i-trumpet iyiblowa, I think but it's a tight contest ebe yaba khona e-America. But at the same time engingakutsho futhi ukuthi abantu bahlala bakhala ngedemocracy manje lokhana okwenza okutshaya omunye indlela manje kwenzeka lapha eZimbabwe manje umsindo wakhona mkhulu kakhulu, kodwa hayi, that's a tight contest. Siyabonga baba Jesus.
Hey, salibonani, salibonani. Mina ngisamamori seJohannesburg ngapha eSouth Africa. Salibona ukhetho e-America lapha kukhanya konke kuhamba kahle. Siyakubona sibili, siyabe sifisa nje ukuthi ngaye lama-African countries bayalandela lokhu abakubona kwabanye, kungabi lobudlwamudlwamu ukulimazana ngendaba zokhetho. Kodwa hhayi, ngesikubonayo mina bengifisa nje ukuthi ngaye uDonald Trump uyabuyela embusweni, uyabuyela esikhundleni ukuthi ngaye uyawina.
Ukhetho lukamongameli we-America lukhetho olunzima kakhulu, njalo lukhetho olugcwalelwe zinkulumo. Kodwa mina ngombono wami ngibona engani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika, ngoba abantu bayamthanda, njalo abantu abamsundu bakhanya bayagqugquzela kakhulu ukuthi uKamala Harris awine, ngoba befuna umongameli omusha, njalo befuna umkhokheli ongumuntu wesifazane. Yiwo umbono wami ngokhetho lwaseMelika.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani? Yes, uManzonzo lo okhulumayo. Ngendaba le yama-election aseMelika, bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina adla umhlanganiso, ngoba uTrump uyinto eyaziwa ngumuntu wonke kazifihli. Angathi uza kufaka impama manje, uvela kufaka impama ngaleso sikhathi. Akafani noBiden. UBiden uzenza umuntu omdala, kodwa uluma efihla, ucasha ngomunwe. Uyabona? UTrump lento ayiyo yona yileyo, akantshintshi. So benginesifiso sokuthi uTrump uma engawina, at least ukudila nomuntu omaziyo, umuntu ongeke azifihle ngomunwe, kungcono kakhulu. Uyabona? Ngiyabonga.
Lapho ke sizwe amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezixoxa lentatheli izindaba yethu ezwathisa sibanda ngokhetho lweMelika, ezigoqela omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngqabutho Moyo, lonkosazana Cynthia Dlamini. Kusenjalo untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela omnumzana Efihlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu khetho, egxila ikakhulu kubudlelwano beZimbabwe leMelika wezombusazwe.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu ngokuba liyilizwe lithinta ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho weMelika nxa ukhula uyancedisa ukuthi kukhule ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho waseMelika nxa untengantenga kwenza umnotho womhlaba wonke untengantenga. Kanti silezimpi ezinjengezikubo Ukraine ezikhona eMiddle East lendaweni ezithile, iMelika ilamandla ukuthi izimpi ziqhubeke kumbe ziphele kusiya ngokuthi kungaphi. Ngakho ke lamalungelo abantu njalo iMelika iyathinta indawo umhlaba wonke jikelele, iqakathekile. Ngakho ithinta yonke impilo yabantu kuyo yonke indawo emhlabeni, kungakhathalekile ukuthi yiliphi lizwe. Ngakho ke bonke abantu bazabe belukhangelele lolu khetho, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye njalo besithi noma ngupho onqobile yokuzafana.
Esikhathini sonke lesi kusakhankaswa uTrump loHarris bengutshikilobhanqa, kodwa kuvotwa nje namuhla, ungathi sokucaca yini ukuthi ngubani ozanqoba?
Zisendala zombili na namhlanje ngosuku lokuvota akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ngakho ke kusezamela ukuthi silinde kuvotwe kuvalwe kubalwe kucace ukuthi ngubani onqobileyo kanti kuyenzeka njalo eMelika ukuthi kugcine kungama states amabili kumbe amathathu kumbe state esisodwa esiza kutsho ukuthi onqobayo ngubani ngakho ke kusezalindwa kusengenzeka imphumela iphume namhlanje kumbe icine iphuma kusasa kusiya ngokuthi ukhetho imphumela iseduzane okungakanani phakathi kwababili
emhlabeni jikelele singathi ukhetho lolu luqhakathekile yini njalo nxa kunjalo luqhakatheke ngandlela bani
ukhetho lweMelika luqhakatheke kakhulu okwedlula lonke ukhetho oluba khona emhlabeni ngokuba luyathinta amazwe onke omhlaba ukutshintsha kukahulumende kumbe ukuqhubeka kwahulumende okhona eMelika kulomthelela kuwo wonke amazwe kuyawathinta kalikho leli lodwa elisala lingathintekanga ngendlela enhle kumbe ngendlela embi kodwa liyathinteka noma yiliphi ilizwe kanti-ke njalo luqakathekile lolu khetho eMelika kakhulu ngokuba sibona abantu bengazwani ezintweni ezithile kuzacaca kabanzi ukuthi kambe abantu bahamba lakuphi ikakhulu siyananzelela ukuthi okuhamba phambili yilokho okuphathelene lokuza kwabantu abavela ngaphandle okuphathelene njalo lezomnotho okuphathelene lezezimpilo zabomama okuphathelene nje lokudula kwezinto njengoba sibona njalo nje kukhulunywa ngakho
Ubudlelwano beZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle bakhona abezanu abetheswa izijeziso yiMelika ngoba isithi bephula amalungelo kaZulu singabona yini kusiba lenguquko kubudlelwano lobu kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo
Ubudlelwane bungaguquka kancane kodwa kangiboni ukuthi iMelika izakuma ukukhuluma ngamalungelo ukukhuluma ngentando yombuso okhululekileyo ukushonitshwa kwamalungelo abantu lomthetho lokhu izahlala ikukhuluma njalo kanti ke kungakhathalekile ukuthi ngubani osesihlalweni uncedo iMelika eluphayo ngokuphathelene lokusizwa kwabantu abalambayo eluzaqhubeka lukhona kuncediswa ezibhedlela lakho konke lokhuyana kungakhathalekile ukuthi ngubani ulabo abangaphansi kwezijeziso zenotho kungatshintsha lapha lalaphana kusiya ngokuthi ngubani osesihlalweni kodwa siyakwazi ukuthi lokho kuzayo ngokuthi uhulumende weZimbabwe yena wenza njani ukuze lo ongena esihlalweni kumbe oqhubeka esesihlalweni kube lula ukuthi atshintshe ubudlelwano
uhulumende weZimbabwe singathi ukhona yini afuna enqobe phakathi kukaTrump loHarris
Ngicabanga ukuthi abakuhulumende weZimbabwe bazabe bekhangelele kakhulu ukuthi ngabe kunqoba uTrump ngendlela akhangela ngakhona izinto. Kodwa-ke ukuze kuguquke ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe bube buhle kakhulu kusezadingeka ukuthi kusetshenzwe. Kuguqulwe indlela abohulumende laba babili ababona ngayo abakhangela ngayo izinto kanti-ke phezu kwa konke kuzadingeka ukuthi lona ilizwe leZimbabwe lilwise lezo zinto ezivimbela ubudlelwane obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe into ezinjenge-corruption lakho konke khona lokhuya kungakhathaleki ukuthi nguTrump okhona kumbe nguHarris okhona kumele kube le nguquko ezithile eZimbabwe ezizakwenza kube lula ukuthi kube lobudlelwane obuhle phakathi kwalawo mazwe omabili
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 kusenjalo umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont utshele intatha izindaba lamuhla ukuthi eHarare ukuthi bayathemba indlela ukhetho lweMelika luqhutshwa ngayo ngoba eleMelika lelomthetho icacileyo njalo ihlonitshwayo ngumuntu wonke okokuthi akula muntu ozenzela santando njalo abantu abensundu labo sebe bayahlonitshwa kukanti omunye wabancintisayo ngomunye wabo asizweni amazwi akhe ngamafitshane
Transparency and accountability are the cornerstones of a thriving democracy. They give the people confidence in the vote, and they allow the people to hold their leaders accountable. And that's where I turn to my second issue, participation. Democracy is not a snapshot of November 5th. It's not even a free and fair election. Ours has been a long road from our founding to ensure that every voice is heard and every vote is counted. Through our Civil War, through our Civil Rights Movement 100 years after that, We have fought to include African Americans who were originally erased from our democratic processes. And tonight, for the first time ever, a woman of color is representing one of the main parties on the presidential ballot of the United States.
Lawo ngamazwi ka-Ambassador Pamela Tremont omela isigodlo seMelika eZimbabwe obekhuluma nentatheli izindaba eHarare. Ngesizwe imbono yenu balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp ngokhetho lweMelika.
Sihlobo zakithi bantu bakithi, hayi siyakuzwa lokhu okwase-America. Thina abanye akusijabulisi ngoba siyazi ukuthi uTrump mangawina khona vele abantu bakithi bazoba senkingeni kakhulu lapha e-Africa. Siyazi ukuthi uTrump umuntu odlame, umuntu olwa nabantu abaphuma ngaphandle. So okunye futhi siyazi ukuthi uMzansi wona vele iSouth Africa ihamba ngesithende se-America. Konke nje okwenzakale e-America nalapha eMzansi bakwenza bakukopisa ngendlela okungakhona. Usho kusho ukuthi ma uTrump awinile, hhayi abantu bakithi basenkingeni kakhulu, kuzophela nje ukujabula kwethu elizweni lele njengoba vele kuqalile. Njengoba le ndaba leyaqala ngoTrump last day president wabuya futhi. So mase kabuye kusithuku kusho ukuthi lapha eMzansi kuzobulawa abantu mahlayana nje ngoba amandla bathola le lonke uhambo oluhanjwa i-America nabayikopisa. Ayikho into abangayikopisiwe lapha eMzansi, into enye nenye bayikopisa enziwa i-America. So kulisizi nje eziyamangala abantu mabajabuliswa ukuthi uTrump awine awinani ngoba vele yena une-apartheid yena ngokwakhe, akanabo ubuntu ukuphila nabanye abantu.
Ye, kuStudio 7 ngitshona njani nosazi bekabathi? Mina ngiyayizwa inkulumo kaHarris kodwa kangihambisani layo, kunento avumelani layo ukuthi ethi yena yena akavotelwe uzaqeda izimpi. UKamala Harris ulawo wonke amandla okuqeda impi, even kusasa ngavuke iqedile. Kungathi kuseyafika iThursday seyiqedile ma ukuthi uyafuna vele ukuyiqeda, ngoba vele njengoba iqhubeka beyisapotwa yibo leyo mpi, yibona abasupply, yibona abanikeza ngezikhali. So why kuthiwa votani then ngikoqeda impi? Wonke ama-president wonke nje, even lase-Africa ama-president wonke atsho njalo, votani ngizenza ukuthi limfake ngasayenzi leyo nto leyo. I think sokuyisikhathi sokuthi kwelinye ilanga even emakhantrini wethu la akula muntu okuyathiwa kuthiwe votani ngizenza ukuthi qala uyenze bese sivota sesibonile. Okwenza ukuthi ma usubaleka ubaleke nathi sihlale sine-something esiyiphetheyo, ungathi uzayakha umgwaqo uyakhe before kufika ama-election. Ma ubaleka usuhamba sesikuvotela, akula ndaba umgwaqo siyabe sihlelelayo, i-network siyabe sihlelelayo. And I think indlela esokumele i-mentality esokumele siyisebenzise, kungarojwa ntwe yenzani ukuthi ngizayenza ukuthi kayiqede manje uHarris ulayo leyo phawu ngoba uyi-vice president. UJoe Biden basebenza bonke since bayiqale bebonke le nto yezi, ayekho kuba yintshozi layo kuba yigroup.
Studio 7 basakazi bethabahla, hhayi olubingelelayo ngu-owner waseLupane yilapha manje ngaseGoli e-East London. Hayi siyifisela ukuhle i-America ekhethweni lwanamhlanje, ongathi abantu bengazivotela kahle, kungabi khona ukulwa, kungabi kudonselana, kungafanani nokwakithi ngapha. Ngapha kithi hayi kunzima ngempela, kunzima. Uthi siyavota kuthiwa kunama-ballot papers, asazi ukuthi kithi kahle kahle kuyalunga nini. Nethemba ukuthi bambi bazokwazi ukuthi babheke babone kwabanye ukuthi kuvotwa njani.
Studio 7, hayi siyabonga i-news zenu. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle lwenzayo. Kodwa ke mina ngiyamangala ukuthi lezi nsuku seligijimisa i-election ye-America nsuku zonke. America, kanti thina sesihlale e-America yini? Ake likhulume ngendaba zeZimbabwe, indaba zepolitiki yeZimbabwe elishiyane le-America le. Ya, khulumani indaba ze-SADC. IZimbabwe ise-SADC, ayikho e-America. Please, just give us a break nge-election ye-America le. Every day, Trump, Harris, elisiyekele nge-America le, sesichile nge-America le. Khulumani ngeZimbabwe lapho.
Angibingelele, ngingomunye walabo babhekele ngisolo khozi khetho lweMelika elamisenti ngifaka kubaba uDonald Trump ngezizathu 1, 2, 3. uDonald Trump ungumuntu ongacuciziyo okhuluma into njengoba injalo avele ayibeke obala akafihli kuhle lokho akenze sengathi yena bese senza sengathi hayibo anti njalo uDonald Trump ngoba uyathembisa ukubana laba babulalanayo miningi imiphefumulo eseyifile emhlabeni lo okuyinto ezwisisize ukuhlunga kangakanani engikhangelela ukubana njengoba ethembisa uDonald Trump ukuthi ma kuyena otholile isihlalo esikhulu uzozama ukukhulumisana nalawa madoda abulala abantu bakamlimi wabantu bakaNkulunkulu wabadala ngomfanekiso wakhe wabaletha emhlabeni kodwa naba laba bantu bababulala hwilinili okuqondana ikakhulu laba bantu base-Israyeli ababalwa naseBhayibhelini ukuthi ama-Israyeli angazi ukuthi ama-Israyeli la achiyene kangakanani nalawo esifunda ngawo emaBhayibhelini ngoba sebeqede abantu kanti naba ophathileka lokunjene yamademokrati iyasekela izimpi zomhlaba ukubana abantu kababulalani kabalwisani okuyinto embi banikeza imali banikeza lokhu nalokhu ukuthi abantu bebulalani.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 embiko abesitholele yona ku-WhatsApp. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa ngokhetho olufanayo olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.